Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare, mangwana na anasi, uri musi wechitatu, kukadzi 13, 2019, nguva dzava 6. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana zvinhu zvakadaro zvaakuita maungira nekunze kwenyika kumhiri kwemakunga kunana States nekwakadaro, zvinhu zvatofanirwa kuti muhana dzedu tinge tichiita kuti tinge tichibetsera vanhu iri zvinji.
Hurumende yeAmerica yoratidza kushushikana nekusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe, ichikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzina mutongi Gava akazvimirira.
Hakuna kana one African state yakapa mawarning kuzvizvarwa zvayo kuti kuZimbabwe musasvika. Asi inongotanga kutaura izvozvo iAmerica. KuZimbabwe hakuiti, iBritain, Zimbabwe hakuiti.
Asi veZANU-PF vanoti havazivi kuti America inodei pamuchato wedhongi nebere. Nyika yotarisana nedambudziko guru rekushomeka kwemishonga yekurapa, sezvo pasisina mari yekunze inokwana kutenga mishonga iyi. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yechisimba chiri kushandiswa nemauto eZimbabwe kubva musi wa14 ndira, izvo zvakasiya vanhu gumi nevatatu vafa uye mazana matanhatu vakuvadzwa, kushungurudzwa kana kubatwa chibharo uye vanodarika churu vasungwa. Gwaro raburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti hurumende yeAmerica ine urombo kuhama neshamwari dzevanhu vakashaya kana kukuvadzwa. Gwaro iri rinotiwo hurumende yeAmerica iri kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobatanidza mapoka ose uye dzichikokerwa nevanhu vasina mativi avakarerekera. America inotiwo kuti izvi zvibudirire, hurumende yeZimbabwe inofanira kumisa kushungurudza vanhu yoburitsa muusungwa vemasangano akazvimirira vose uye yotorawo matano kunhengo dzechiuto nedzemapurisa dzose dzine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti bato ravo rakazvipira kupinda munhaurirano dziri kukurudzirwa neAmerica idzi.
Ishushikano isina kushata nekuti vanhuvo vari kushungurudzwa munyika nenyaya idzodzo. Inyaya dzanetsa machechi, inyaya dzanetsa sadhak, inyaya dzanetsa ruzhinji rweZimbabwe kuti zvotorwadziwa, zvotoshayikirwa nevanhu, zvotozvambaradzwa. Inyaya inofanirwa kugadziriswa kuti nyika ikwanise kuenda mberi zvichiburukidza neyatinoti iyo dialogue inenge yakamirirwa nevanhu vanenge vari independent. Zvino zvakatikoshei kuti zvinge zvichiitika izvozvo.
Asi mungaona zvichiitika here zviri kukurudzirwa neAmerica izvi zvokuti pange paine nhaurirano dzichipinza mapoka ose uye dzichitungamirwa nemunhu asina kwaakarerekera?
Tiri kuona dishi dishi riri kuitwa nemachechi. Kana rikateererwa, munhu wese shuwa tingatadza simuka semapolitician kuteerera here vakuru vezvomweya. Mabhishopu akaungana aya haazi mabhishopu nhando, vanhu vakuru, vanhu vaivo vari kunamata Zimbabwe. Ende kana zvinhu zvakadaro zvaakuita maungira nekunze kwenyika kumhiri kwemakunga kunana States nekwakadaro, zvinhu zvatofanirwa kuti muhana dzedu tinge tichiita kuti tinge tichibetsera vanhu iri zvinji. Ndinoona zvichiita kana zvari kutaurwa kuti zvokurova nezviri kuitwa nejupitari zvekungokanda vanhu mujere vorasa maki.
Imi bato renyu kana kuti mutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa ndo vari kupomerwawo nehurumende kuti vakaramba kupinda musangano wakadaidzirwa navamunangagwa kuti vanga vachitanga nhaurirano panyaya iyi. Munoti iwo neizvozvo?
Isusu musangano watainyatsoziva watanga tadamwa tese musangano wemadzichechi. Zvinhu zvese zvinotanga nemunamato. zvese zvinotanga nemunamato zvinobudirira. Kana makaona kufamba ekika musangano wakanga wadamwa nemachechi, hapana pakambonzi majournalist chibudai, hapana pakangonzi nanga chibudai, munhu wese zvinhu zvese zvaiitwa pajekerezi. Izvo zvokudamwa kudzimba, muchidzinga vamwe muchivharirana, hamuchazivi kuti zvamunosara muchiita imomo maakunyaya dzei, maakuita zvipi. Isusu tinoona sekuti gwaro rokufamba nemachechi igwaro ranga rine vanhu vehurumende vakati wandei. Mukunzwisisa kwedu vakati ava vaita bhizi nezvimwe zvinhu zvavari kuita, asi makurukota ehurumende akauya kubva kuna Minister of Defence nevamwe vese. Tinotarisa kuti makurukota kuuya kwavo kutsimidzira kuti nyaya yechechi nedialogue yakadaro inenge ine neutral arbiter idialogue yakanaka.
Avo vanga vari mutauriri wemudc vajacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanupf vagadzira chirumanzu vanoti vanoshamisika kuti America iri kushishikana nezviri kuitika muZimbabwe sei iyo iri kure kwakadaro.
Zvinhu zvinoshamisa kwazvo kuti America nekwairi kokweko igoshushikana nezvinhu zviri muno muZimbabwe muAfrica. Chavagwadza chii? Gore rakapera kuAmerica kune rekodhi rinoti iyi kwakaurawa vanhu 989 ende vazhinji vacho vari mumablacks. Zimbabwe haina kumbopindira asi inogwadziwa chose. Zvakaitika muno muZimbabwe, American Embassy yakazviona, kwakalutiwa kuBulawayo. Tikaona the so-called human rights lawyers vachimacha vachiti masungire evanhu instead yokuenda kunovadefend. Hakuna kana umwe chete human rights lawyer akaprocha avo vanhu vakaparadzirwa property dzavo. Saka zvinotaura America zvinhu zvatinogaroziva kuti nyangwe tikaita sei neganda redu dema, hapana chinobva kuAmerica, hapana chinobva kune any imwe nyika. Nyika dzakatibatsira munguva yehondo nanhasi ndidzo dzinotibatsira. Ndosaka muchiona SADC region yakati please bvisai masanctions kuZimbabwe, AU ikadzokodza zvimwe chete. Saka zvinoreva kuti SADC region vavakidzani vedu neAU vanonyatsokuziva zvinoitika muZimbabwe.
Koiyo kurudziro iri kuitwa iyi yekuti munyika muitwe nhaurirano dzichitungamirwa nemunhu asina divi raakarerekera dzichipinzawo mapoka ose ane chekuita nerunyararo munyika, munoriwonawo riri danho rakadii?
Vamunangagwa sondo rapera vakati huyai titaurirane, vakadaidza machechi, vakadaidza mapolitical parties akakontesta. Asi imwe chete pati yakataura pachina kuti zvinhu tichazviisa jecha ino mutungamiri wayo usina kuuya, ende zvisho haana kuuya. Saka zviri pachena kuti pati iyoyo inokontroriwa noumwe munhu wokunze. Saka naizvozvo pati iyo icharamba ichisarira mumashure vana veZimbabwe vachironga upenyu hwavo.
Nyaya yematauro vachiromanzi yeSADC, vakawanda vari kuti danho rakangotorwa neSADC idanho ravakangotora vachipirwa nedivi rimwe chete rinove hurumende nebato rezanupf, havana kunzwawo kune mamwe mapoka ari muZimbabwe. Munoti
saka vaida kuti zanupf ikwekweredze vanhu iinde navo kuSADC? Zvimwe zvese izvi ikaizvi tisaro vambwa takaviga mpinyi. Hakuna kana one African state yakapa mawarnings kuzvizvara zvayo kuti kuZimbabwe musasvika. Asi inongotanga kutaura izvozvo iAmerica. KuZimbabwe vakuiti, iBritain. Zimbabwe vakuiti nemhaka yei?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvino munyika munyaya dzezveutano zvinogona kumboramba zvakaoma sezvo kambani inotenga mishonga yeNational Pharmaceutical Company kana kuti NATFARM yave kushomekerwa nemari yekunze. Izvi zvakabuda mushure mekunge nhengo dzedare reparamende dzashanyira kambani iyi nezuro. Mukuru wekambani iyi Amai Flora Sifeku vanoti vanombopiwa mari inosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 chete, ivo vachida mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti $5.5 million pamwedzi. nyaya yezvikwereti ndiyo iri kupawo kuti vekunze kusanganisira vekuIndia varambe kutengesera hurumende yeZimbabwe mishonga nechikwereti. Zvinhu hazvina kugumira zvakanaka munyaya dzemari yekunze zvapakuti magwaro ekufambisa, mapasipotsi, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakaita segorosi zvinetse zvakanyanya. Pagore Natfarm inoda mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemasere yekutenga mishonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Roderick Machekano.
Izvi zvingapinza vanhu vakati wandei panguva yakaomarara chaizvo, uye tingava nekurasikirwa neupenyu hwakati wandei kana pakange paita dambudziko rakakura kudai zvekuti mishonga inoshayika. Nokuti tinoziva kuti kune zvirwere zviriko zvinoda kuti vanhu vange vachitora mishonga everyday, zvakaita kunge ana BP, ana TB and so forth, zvinhu zvokuti zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigare zviri under control. Saka mishonga ikatanga kushayika tinoita dambudziko guru chaizvo.
Chii chingaitwe nemamiriro akaita zvino nehurumende kuti ikwanise kuti inge ichiwanirawo vanhu mushonga, zvikuru vaya vasingakwanisi kutenga nedhora rekuAmerica, zvataakunzwawo zviri kutaurwa nevamwe vane mafamasa?
Iri dambudziko guru, nokuti hurumende inenge ichifanirwa kuti inge ichikoshesa upenyu hwevanhu. Saka panenge paakutoda kuti mapriorities agadziriswe tione kuti tinotanga chii kubhadharwa, mishonga kana kuti zvimwe zvokuti dzimwe nguva tohwakusitinzi vanhu vatengerwa dzimota, kana kuti paitika zvimwe zvokuti hazvisi zvinhu zvokuti zviri serious crisis. Saka I think kana tichinge tasvika panguva yakadai izvi, tinofanirwa kuva tiine madefined priorities ekuona kuti mari inotanga kushandiswa nemutoo upi kuitira kuti tisarasikirwe neupenyu.
Kunyika dzakaita seZimbabwe, imi muri nyanzvi munyaya dzezveutano idzi, chii chingaitwa kuti munhu wese abatsirane nehurumende kuti nyaya yemari isarambe ichinetsa?
Pari zvino chinhu chakaomarara chaizvo, nokuti kana vanhu vasiri pamabasa, mari yokuti vakwanise kunge vachicontributa kumamedical insurance tinotoona kuti havatomboikwanisa. Saka panguva ino vanhu pache zvavo vakati wandei vangava vanoremerwa nokuti vange vachikwanisa kubatsira hurumende, kusara kwevashoma shoma vanhu vanenge vaine mabasa. Ndinotoona kuti chinhu chingakwanisika kuti dai hurumende yakurumidza kugadzirisa nyaya iyi pakuti izvo tinge tichigadzira mishonga yacho isusu muZimbabwe imomo, pane kuti tiite yokutenga kunze. Ndinoyoka kuti tanga tiine mapharmaceutical companies akaita kunge ana Caps nemamwe akanga akati wandei ainoo, kuti kuna namarondera kwakune macompanies aimanufacture mamwe madrugs akangodarodaro.
Dr. Roderick Machekano vanoshanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation muno muAmerica. Vanga vari parunhare muno muWashington DC. Iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reNewsday, iro rine nyaya yekuti vechidiki veZANU-PF vari kuronga kuratidzira muHarare musi wa21 kukadzi pazuva rekuzvarwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asi vachiratidzira kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoona nezveurongwa hwemabasa muZANU-PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu ndiwo vakataura mashoko aya. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti hurumende inoti iri kuwana mari inosvika mamiriyoni makumi masere kuburikidza nemari dzemitero wemasendi maviri padhora rega rega kana munhu achishandisa kadhi rekubhanga pamari inodarika madhora gumi, kana kuti intermediated money transfer tax. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti mari iyi ichashandiswa muzvivakwa, uye imwe yacho ichaendeswa kuzvirongwa zvekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle, iro rine nyaya yekuti vamwe varume vashanu vainge vaine pfuti vakakwira bazi reBrooklyn raibva kuBulawayo richienda kuMusina ndokubira vanhu mari nenharembozha nezvimwe zvakakosha mushure mekumanikidza mutyairi kumira pambalabala. Mutauriri wemapurisa vaponyati vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira. Mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makasimba here tekuti nene basa ramuri kuita? Ndinomubvunza kuti kana vanhu vachishungurudzwa munyika yeZimbabwe, United Nations inozovopindura zvaita sei uye rini nokuita shungurudzwa?
Pazvave vateereri vestudio 7, zita rangu ndinonzi Robert. Ndinoshamiswa nevanhu vanoti pano pastudio 7 Mugabe akanga akanaka kupfuura Munangagwa. Handioni pane mutsauko ini, mutsauko hapana. Mugabe akaurayisa vanhu kubva 1980 kusvika asiye chigaro. Panga pachifiwa every election, paifiwa 85, 90, 95, 2000. Mesimai wanikwa wanwaifa. Before the formation of MDC, MDC gofumwa tine over 500 vanhu vakafa maokoma Mugabe. Mushure mekufumwa kwa MDC in less than 18 years. Saka pano munoti panga pakanaka paMugabe pacho ndepapi? Nokuti vanhu vaingova suffer the same system ushanzana Munangagwa. They take it from, they inherit it from Mugabe. Mamwe chete makunode mamwe.
Maradiko washamarari wese weStudio 7 paAmerica, Washington DC. Namukuma Jonga, namukuma Ivanzinga. Kuti munosei ikoko? Hai, ndoita mukoma Brian, ndiri South Africa. Kuti iya, zvokuita munyika yedu Zimbabwe iyi zvakaoma. Vanonga nyepera zvavo Satani nemadhimoni ake, but vanhu chaivo ndivari kuwadza mwana. It is one man against another man.
Ngatifungei zvegore ra2007 2008 kuti chii chaiitika? Tinoita sekunge tinokanganwa. Tisakanganwe vedwe. Chinonzi history hatifaniri kuita history yemumapepa yatinoverenga mabhuku. Ngativerenge history yatinoona isusu vamwe takaona zvakawanda pamusoro pemari dzedzinoiswa nehurumende yedu inokoniwa. Iyi hapana inofungofanana nekuti rikuzvigadzira manewspaper ichigadzira ichiti ngatitii mari. Ngavafunge zvakaitwa natsvangirai chete.
Makadiinyu weStudio 7, aiwa ndinokufarirai zvikuru nekuti paonawo dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ini ndiri kutaura ndiri kuDurban. Chikumbiro changu changa chiri chekuti dai vakuru vedu muZimbabwe vangonzwawo chichemo chechembere neharawa idzo dzakasiya mabasa mumakambani mazhinji akavharwa nekuda kwemaomero ekunze. Asi vakavhara vakaenda vasina chavakawana mapenjini. Dai vanga vangowanzwirwo nekuti chembere neharawa dziri kutambura pane inonguva sevasina kumboshanda, sevasinawo kumboshandirawo nyika. Dai vangowanzwawo. Hatisi kuchema hedu kuti ngavaite zvegiranti zvinoita dzimwe nyika kuti vape chembere neharawa mari. Asi kutongochemerawo kune vakatoishanda kare vari kutambura sevasina kumboshanda. Vamwe vacho vaakutongofa vasina chavawana.
Ini zvenyu vashamarari, isu tinofara zvedu. Ini zvangu ndinodongotenda chete nebasa rinotiitira. Tingoriwo kuno kungotsvaga zvinoraramisa tiri kuno South Africa kuloka. Tinotenda nenyuzi dzamunotobudisira dzechokwadi. Zvizhinji zvatinonga tisingatozivi. Tikada kuti tiende kuZBC kwatiibate, tinotoona zvatinoudzosa zvinotosiyana nezvinonga zvichiitika pagiraundi. Saka tinotenda neritsigiro ramuri kutiita kuti penyuzi dzechokwadi chaidzo kuvana veZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Dai ramaramba makadaro, tinotosvira dai matoita every hour tichingoone nyuzi dzenyu muchingotaura. Tinotenda. Ndini Jealous Chivumba.
Aiwa, tinotenda vatereri vose vari mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vatereri vakawanda uye musatumirewo mashoko ekunyomba. Tinotendawo avo vari kuona nhau dzedu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guruva rine mukurumbira mukutengesa zvinodhaka nekuponda vanhu Joachim El Chapo Guzman nezuro akaonekwa aine mhosva kudare reNew York. El Chapo, anova chizvarwa chemuMexico, akabatwa nemhosva mushure mekunge dare razeya mutongo wake kwemazuva matanhatu. El Chapo ainge ari kutonga kwemwedzi mitatu yapfuura. El Chapo nechikwata chake chinozikanwa nekuti Sinaloa Cartel anga achipomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka zvemhando yecocaine muAmerica. El Chapo, uyo ane makore makumi matanhatu nerimwe, ari kutarisirwa kuendeswa kujeri rakachengetedzwa zvakanyanya sezvo aine nhoroondo yekutiza mumajeri. Vamwe varume vanga vakapakatira pfuti vakapisa chimwe chipatara chemuCameroon mudhorobha reKumba zvakapa kuti varwere nevanoshanda pachipatara apa vatize vachityira upenyu hwavo. Hurumende yeCameroon inoti vakapandukira hurumende iyi vari kumatunhu anotaura chirungu vari kuda kuti Cameroon ipatsanurwe nepakati, ichiti kune vanotaura chirungu nevanotaura French ndivo vakarwisa chipatara ichi. Kunetsana munyika iyi kwakatanga muna 2016. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mwedzi uno wakukadzi mwedzi wekucherechedza nhoroondo yevanhu vatema vari muAmerica, kana kuti Black History Month. Uye panoitwa zvinhu zvakawanda sekuedza kurangarira nhoroondo iyi. Vakaita panorangarirwa vanhu vakaita zvinhu zvikuru zvakabatsira vazhinji kana vakapindudza magariro neupenyu hwevanhu. Kuti tinzwisise nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvinafundo Isaac Mwase, avo vanoti mwedzi uyu wakatanga kucherechedzwa iri Negro History Week mugore ra1926.
Okay, Black History Month inoitwa muna February. Pasi rose vanhu vakuchengetedza mwedzi uyuyu, kana kuCanada, kuUK, kuNetherlands. Asi yakatanga kuno kuAmerica iri nzira yekuti vanhu vacherechedze kuti vanhu vane ganda dema vanokosha pano pasi, kuti kubudirira kwevanhu vanogara pano pasi kwanga kusingazokwanisika pasina izvanga zvichiitwa nevanhu veganda dema.
Kucherechedzwa kweBlack History Month kwakatanga sei?
Black History Month yakatanga iri Negro History Week, ichitangwa nemuzvinafundo Carter G. Woodson mugore ra1926. Iri nguva yekuti vanhu vese zvikuru sava muzvikoro vakwanise kucherechedza contributions yevanhu veganda dema.
Chinenge chichiitwa mumwedzi uyu chii?
Mukaenda muzvikoro vanenge vachirangarira nhoroondo yevanhu vatema veganda dema, kuti vakabva kupi, zvii zvavakakwanisa kupa kuvanhu vese pasi rose.
Ko vamwe vanoti ivo hapafaniri kuva nemwedzi umwe chete pagore rose wokutarisa zvakaitwa nevanhu veganda dema, nokuti history yevanhu vatema ihistory yeAmerica. Mungati chii kune vanhu vane pfungwa iyi?
Dai zvinhu zvese zvanhu zvakaringana, ndicho chido chevazhinji, ndicho chido chevadzidzisi vazhinji, kuti patinei chidzidzisa vanhu, inini ndandiri professor kuhistorically Black College on the University, kuTuskegee University. Saka ideally ndizvo zvinenge zvichidiwa. Asi panonzwisisika kuti kune nzvimbo dzakawanda munyika ino dzekuti that's not reality. Saka kuti pave neshanduko muzvikoro nemumagariro evanhu in their communities, ukarega kuita highlight at a particular time of the year, chinzvinokosha, then those things were never going to be highlighted. Saka vazhinji vanonzwisisa kuti magariro evanhu anoshanduka sei. Vanoti kwazi kusina kwavasingazivi pamusoro pemacontributions evanhu veganda dema, zvinokosha kuve nemwedzi wekuti vanhu vakwanise kuwana information ichavabatsira kuti kana vakuzivawo vanenge vakungoita integrate black history as part of the history of the human race.
Muzvinafundo Isaac Mwasi vachitaura naTanonoka Wande vari kuBaltimore. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Tryson Chimbetu achitiudza nezvaakatirongera gore rino.
Ndiwe chete wandinoda, hakuna mumwe. Ndonouza mai nababa pamwe nehama neshamwari. Ndiwe chete wandinoda, hakuna mumwe. Ndonouza mai nababa pamwe nehama neshamwari. Ndazomuwana anandinigira, ndazomuwana anondiwachira, anondichemera, achindiemera.
2019 kuronga zvakati wandei. Tichange tine mavhidhiyo mutetsi kota ino ya2019 for our latest album yatikabudisa my mind zvinozikana vanzogara. Saka tiri kuita mavhidhiyo mutetsi kota of the year tizobudisa kuti album futi tongoti last half of the year.
Saka damba refu renyu idzvairi riri kutambirwa sei?
Damba refu redu idzvairi riri kutambirwa zvakanaka kwazvo bhikozi apa rakarirova rine international flavor ine artist yekuendera nezvo.
Pane kambo here kamwe chete chete kamungati imbire zvishoma?
Ya izvozvo.
Mbichana chete
pane kuti bhivi yangu varume yabaya shuto vandanzwa kuti madhamu varwara kumba. Bhivi yangu varume yabaya shuto vandanzwa kuti madhamu varwara kumba. Vanoda ndiramba neenewe iwe yeri yami.
Bhivi yangu varume yabaya shuto vandanzwa kuti madhamu varwara kumba.
Fara here nekugamuchirwa kuri kuitwa musambo wedendera? Tiri kuona kakwane vapfana vezim dancewa
apa iko zvino music yatikaita apa iri international maioti iri kukwanisa kutambura nemafans vamwe echidiki futi anga asiri kuwanika pamusic yataita mumashure.
Saka zvii zvamuri kuwedzera kuti iite kaflavor kainternational aka
apa drum ratikashandisa ndo re-drum re-afropop but ine riri rumba futi isizvo.
Tinotenda zvikuru Tryson Chimbetu ari parunharapo kuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Hurumende yeAmerica yoratidza kushushikana zvikuru nekusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe, asi ZANU-PF inoti iri kushamisika kuti America inodei pamuchato wedhongi nebere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti vatereri muchange muine zuva rakanaka chose, uye musakanganwe kuteererawo dzimwe nhau dzedu dzichauya idzo nenguva dza7 kutanga neshona kuchizoti na7:30 kuchiuya Ndebele. Iko zvino ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsiNdebele.